ndati mitsangano iyi iri kubatsira makoronera nevanhu vane vakabata masimba ekutonga nyika iyoyo, vane simba rekutaura nemainvestors, vane simba rekusaina maagreements nemainvestors. Asi ruzhinji rwevanhu zvekerere macommunities kuri kusvirwa kwacho, hakuna kana community one muzimbabwe iri kutendera kuti tine maini iri kuitika muarea medu. Hapana chinobatika chiri munyika chiri kuitika munyika muno chinoratidza inyika ine maminerals. Saka misangano iyi pachawo yatingati the ruling elite kana kuti vatungamiri venyika, asi hainei nedevelopment yenyika ino. Ndosaka muchiona kuti kunyange mari yedu haina simba, revenue budget yedu harisi kuvandudzwa kuratidza kuti tiri kutengesa maminerals akawanda, mazhinji acho ari kungobuda zvisiri pamutemo. Saka tingangoti misangano yekuronga mabhiri haisi misangano yekusimudzira nyika.
Ingove Chamber of Mines, takanzwa vaIsaac Kwesu vachitaura kuti conference yegore rinoi iri kuda kutsvaga kuti vodii kuti nyaya dzekucherwa cherwa idzi dzisimudzirwe munyika nemarongero avanoita.
Zvitori nhema kana vachiti vari kuda kuona kuti vangaite sei kuti vasimudzire nyaya dzemaini munyika. In fact, mukaona nyika yaakuti maini ndiyo sekta iri pamusoro pemamwe masekta ese, nyika iyoyo iri kudzika, iri kuru, iri kuruya mugomba rakadzika dzika chaizvo. Maini haifaniri kuva pamusoro pemasectors ose. Tinofanira kukoshesa masectors akaita seagriculture, masectors akaita semanufacturing, nekuti kana tichinge tobudisa zvinhu izvozvo munyika zvinenge zvakaproseswa, zvinenge zviri mafinished kana kuti masemifinished goods. Asi mukatarisa mining is a sector yekuti number one inoemploya vanhu vashoma shoma, number two iri kubuditsa maminerals anenge asina kuproseswa, number three maminerals acho ari kubuda munyika mazhinji asina kutsverwa. Saka that sector ndo yauraya nyika yezimbabwe mining.
Zvii zvingada kunzi zviitwe kuti nyaya yezvicherwa igadziriswe munyika?
Mubvunzo wakanaka. Chinhu chekutanga, nyika ine government, ine the political leadership, inova president, vice president necabinet yavo. Vanhu ivavo ndo vanofanira kuseta the tone nedirection yekuti maminerals edu tinoda kuti acherwe sei, nzvimbo dziri kucherwa maminerals tinoda kuti tibenefite sei. Vanhu vanenge vachibudisa maminerals siri pamutemo vanofanira kurangwa zvakaita sei.